Idinga sidibane njalo kusasa ekuseni.
A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, November the 3rd, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, we're looking at the escalating issues of gender-based violence and child abuse in the country. These issues are highlighted in a recent report by the Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee, or ZIMVAC. A research study conducted by ZIMVAC in Matabeleland South says more men than women have reported abuse. That includes sexual violence being perpetrated by their spouses. According to the study, emotional abuse accounted for most incidences under spousal violence, followed by economic abuse, physical abuse, and lastly, sexual abuse. Physical abuse was the highest form of gender-based violence within households in the province. Nasi muchirongwa tiri kutarisa pamusoro peongororo yakaitwa nesangano reZIMVAC inoratidza kuti varume vakawanda vanoti vari kumbunyikidzwa mudzimba nemadzimai mudunhu reMatabeleland South. Varume vanoda kusvika zvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 6.9% zvichienzaniswa nemadzimai anodarika zvikamu zvina kubva muzana kana kuti 4.1%. Vakati vari kushungurudzwa mudzimba. ZIMVAC inoti vanhu vari kushungurudzwa munyaya dzepabonde, kutukwa uye nekurohwa. The Zimbabwe government says it has joined hands with different United Nations agencies and gender rights non-profit organizations in the country in fighting gender-based violence. The group has its first anniversary last week with permanent secretary in the Women's Ministry, Moses Mike, saying government was committed to ending gender-based violence in the country.
Asi nasi, zvara nasi. Tinoda kuti tipemberere zvikuru nematanho mazhinji akaitwa nenyika yeZimbabwe. Takakwanisa kunge tichigara pasi nevanambotaura UN, European Union nemapato akawanda anoita zvebudiriro muno munyika kuti tiise musoro wedu pamwe chete kuti zvinotodini nyaya iyi zvayatinetsa nyaya yekushungurudzana mudzimba. Tikabuda zvakanyanya nema program akawanda atakaita. Takaitawo maprogram anofanana nekupa madzimai yatingati empowerment. Takaita maprojects akati wandei kumativi ese enyika yedu yemuZimbabwe maprovinces.
That there was Women's Ministry Permanent Secretary Moses Mike speaking at their anniversary last week. Some child rights groups are calling on the government to implement some of the laws that it has put in place to protect underage women from early child marriages and sexual and domestic and violence abuse. A child rights activist in Cholocho, Simeli Inkosi Mhlanga, decided to start her own organization called Orphans Friend and Community Development Trust to offer training programs to some youth who faced abuse in her community. She shares her story with Studio 7's Ezra Sibanda.
Abantwana laba ungakhangela most of them manje babe buya lapha like mina ngayenza i-counseling ngibe certificate sangkhona. So esijayele ukwenza ukuthi mabe buya lapha we try to, it's not like ukuthi we teach them the skills and all that. Kulama services amaningi lesibanika wona and one of them is i-counseling. So we sit down with the bantwana laba nxa sihlala phansi labo sinqoqa labo. Uyazi indaba eziningi ezinzima kakhulu bebitshela umanye umuntu nanga abhizwa ngugudi. Abanye of course babuye khona la engelamntwana but ikutshela ukuthi yena since grade 6 wayeshone rentwa umntaka bamdala kumbe umntaka malume kumbe umalume izihlobo eziningi ezihlala zibahlukume ezibe kakhulu abantwana bona lapha. So mina vele esikhathini esiningi umuntu engavele ethi umntwana ole 9 years kuthiwe ube khombile. I don't understand ukuthi uthi umntwana ole 9 years ikhomba njani because abantwana laba manhlezi labo mina ngixoxa labo la baza kutshela ukuthi mina bajale ukungibiza bethi mama bathi mama mina nga-abhuzwa ngahlukunyezwa nguzibani lozibani bakukhalela ezinyembezi ezinzima khona la ungababiza uhlayela bophansi la izinto abakutshela zona ziyesabeka and uthole ukuthi kabe ngama-close relatives kuyabe kunzima ukuthi indaba ezinjalo and ukuthi uthole ukuthi zanyatheba kuma-families zanyatheba umntwana wahamba wayaripota wakhuluma kugogombo wakhuluma kumalume ukuthi uzibani sembambile nguzibani uyasingenela ebusuku bathi kusuthola ukuthi lwana umzali wakhe uyaphila lowo kaselamzali ngoba abanye ngathi ngithengile lama-offans la so lwana kaselamzali lowo lo mzali sube sokusiba nzima kube sokuthiwa iy'ndaba zangikhaya kazikhulunyele ngikhaya kube sokusiba yinto ekhulunywa khona lapho nxa kungeyako makhelwane cause abanye abe-abhuze ngumfana megwako makhelwane thola ukuthi iy'ndaba zangikhona ziyabiza kubizwa isigaba kubizwa i-community kubizwa isebhulu ihlale phansi ikhulunywe bexolisane kona bebodwa and even laba abanye bangikhona babuye belabantwana omunye wangikhona yami zethu khonkhona wabuya kwakhulunywa into yangikhona abadala engcembe babhadalisana bona bodwa khona ngale makhaya.
That there was Ms. Mhlanga speaking to VOA Studio 7 reporter Ezra Sibanda. We also spoke to some of the young women who are benefiting from the organization. Let's hear what they had to say.
We offer friends, young people, and young people, ngizonisalapha yazongifundisa bambuza ukuthi ngifuna ukwenza yiphi course. I-course leyo yayivele ikimi ngangivele ngile vision ngayo ngangifuna ukwenza i-hairdressing and beauty therapy. Babesithi bazoncedisa ukuyenza i-hairdressing and beauty therapy ngaqhubeka ngayenza ngabe ngazoyenza i-PR for 3 months. Ngayenza i-PR for 3 months ngabhala ama-exam ngaphumelela ngapasa ngahamba ku-attachment. Now ndiku-attachment ngenza i-attachment ngiqeda ngojenapha.
So wawusuhlezi ekhaya?
Ngase ngihlezi ekhaya.
Ungasezi lutho?
Ngasule
minye emngaleli
arisende 18 years.
So siyakubonga lokhu ukuthi sokutshintshela impilo siyamele kuqala uthole umsebenzi wakho sisebenze. Ubuhlala lobani nale khaya?
Ngihlala lo baba lo mama.
Basekhaya?
Basekhaya.
So kodwa lapha babonga ukuthi lapho kubuya kwakho kutshintshela into eziningi.
Babonga kakhulu.
So ufuna uba yini uzasebenza khona apho mbona uphuma elizweni?
Ngifuna ukuphuma elizweni ngiyovula eyami lami isaluni.
Nathi.
Ngiyofuna ukuya South Africa.
Okay. Lapho ubonakana kweba nzima ukuthi uyivule?
Kuyabe kungekho nzima but kuyabe ku-right lapho but bengifuna ukuthi ngaphumelela kuhle ngiya e-South Africa ngiyovula eyami isaluni.
Ulaba nawo?
Benzani?
Bafunda?
Bafunda. Oyi-1 ungu-form 2 eNtombane High School. Abanye basekhaya. Oyi-1 ungu-grade 1.
Okay.
Ufunda ekhaya. Omunye ulasebona labangena esikoleni.
That there was Grace Masposa speaking to Studio 7's Ezra Sibanda. We also spoke to another young lady, it's called Sipile Moyo, who shares with us her life experience.
I was born in 4 years. Ukhulu wathola ngu-grade 7. Then ngasengifundiswa lidona ngokubhala u-form 4 wami amagama.
Wenze njani esifunda zakho?
Ngaphuma le-3.
Okay. So ugogo ngani?
Ugogo akhona ekhaya.
Kodwa uzozenzakalani siphume le-3?
Ngathi sengiphume le-3 ngaseqeda ukubhala ngesiye January, so he offers as he figure lapana e village in year 2 7 chat about Fava Ocean and the Lord. Lapa is a cost of hotel and catering.
Okay, you're full of seven zap.
And fishing and fish with landing will always be quite using the sound and Tolumun Thomas and Pun Matis and the Rania.
What do you graduate allow? Sas. I'm sure. So, who's going to go on about attachment? What do we do? What has it? Blower. So, your friends in offense, they come this offense and friends, here comes our attachment. Yeah, dinner.
Yeah, yes, dinner.
Sweet car, Gona. But in the outside, what do we do?
A town, a line,
That there was Nkosi Phile Moyo speaking to Ezra Sibanda. Now let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
The search is on for Africa's best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital. Making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only 3 will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the 3 finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. For perspective, we are now joined by our guest, Rotina Mafume Musara of Musasa Project. And we're also waiting to connect with Mr. Ziponge Zipo Ndebele, who is waiting to come in from Padare, so we can also hear the man's perspective. But for now, let's move over to Musasa Project. Hello, how are you?
I'm fine. How are you?
Good, thank you. You've been listening to part of the program that we've been having before you came on board. We were hearing about this ZIMVAC report that says that some men in Matabeleland and South are saying that they are being abused by women over there. Have you heard such reports coming from that region?
Yes, indeed. No one is immune to gender-based violence. Gender-based violence affects everybody, and gender-based violence has no face. So yes, men can indeed be abused by their partners or their wives, and sometimes because of the cultural constraints, they are not able to talk about it. Our socialization is such that the man is supposed to be strong, the man must not cry. This socialization starts at a very, very young age. So you find that because our culture says kufakwe murume kubuda ura, the boy child has been socialized to not cry out when in pain. So when men are also abused, those patriarchal system, the hegemonic masculinities, the way they were socialized to be strong when they are not strong, is the way that they will react to the gender-based violence. So vanotaza kutaura kuti, hey, I'm being abused, because they are not socialized to express their pain, to talk about what they are going through, to report to the police, to say, you know, I'm in a tight spot, I'm being beaten, I'm being abused, I'm being psychologically abused. They can't say that because of the way culture has socialized the boy child into a false manhood, if I can say that.
Mm-hmm. Tombopinda mururimi rwa mai kuti zvizvingaitwe kuti tisaone dambudziko iri richiitika. Takambonanga nawo muzvara nasi kuvanhurume nekuti panotaurwa kunzi gender based violence vazhinji vanofunga kuti inongonangana kumadzimai. Mungati chii sesangano remusasa project?
panodi wa kuti tibudirane pachena atinotisi sine muchirungu transformational dialogue ngatitaurei secommunity so society toudzana chokwadi chekuti munhu wese anogona kumirishongwa munhu wese anowadziwa kanisa angava murume angava mukadzi ende zvakakosha kuti tisasekana nekuti izvi zvinotanga kamwana kachiri kaduku duku chaiko kakabva kunotamba kakatindarohwa nanhingi zvinonzi haugoni kudzosera here urume kana mwana akachema zvinonzi usachema semunhukadzi shinga semurume mwana akada kutaura kuti ndiri kuda chakatonzi izvozvo ndezvevakadzi hazvisi zvechirume saka tiri kushingisa mwanakomana asi munyika yatava kugara takuona kuti mwanakomana ari kukanganisika zvikuru nenyaya yemameseji iwawa nenyaya yenyaya idzodzi dzatinomuudza achiri mudiki kuti shinga shinga aiwa munhu kana achinge agwadziswa munhu kana achinge awigwa nedambudziko anofanira kusashingiswa anofanira kushingiswa koga kuti atsvage rubatsiro mudambudziko rake saka sevarume ngatiregei kusekana isusu pakutanga uye sevakadzi nemhaka yekuti takakurawo musociety imwe cheteyo ndeyekuti tikaonawo murume achichema tinogona kutomusekawo kuti ari kuti ari kurohwa nemudzimai totorova chikwe akatyiswa akaita so asi tiri kuti ngatichikatanura tsika dzatakakura tichiziva tichijairira nemhaka yekuti tava kuona kuti vanakomana vedu vari kuzviuraya tava kuona kuti vanakomana vedu havana kujairira pain vanakomana vedu vakadzidziswa kuti you own okay. a woman vanakomana vedu saka pavanorambwa paya tinoona pfuti dzava kubuda nemhaka yekuti havana kujaira kurwadziswa ende vakaudzwa kuti shinga semurume yeti tiri kuti iyoyo message is abuse on its own saka murume wese anofanira kuwana rubatsiro nekuti ikodzero dzake pabumbiro remutemo kuwana rubatsiro agenesi mirishonga
aiwa tinotenda regai timboenda kuna kola vatiinavo vapinda pachirongwa hallo kola makadii
makadii zvenyu
aiwa tiri wadi kola muri kunzwa iri mudariro iyi mungade kutaura kwamuri here nezita renyu mobva mabvunza enyu kana kutaurawo maonero enyu
aiwa ini ndinonzi vamacheto ndiri kusouth africa panonetsa panhu panyaya yekutaurwa iri mudariro kuti isu sevarume tikwanise kuripota
chii chinonetsa
zvinhu zvinotoitika ende zvinozonetsa manje kuti ndizohwikwa kuti inini ndakanoripota ndakarwa nemukadzi zvimeki sense izvozvo
saka imi munofunga kuti panofanira kuitwa sei apa
nyaya dzakadaro handizivi zvangu kuti but at the end manje sometimes vamukaripota kakutonyarara inyaya yekuti maybe tenchitya kudzorera kuti nogona kukanganisa munhu akagona kukuvara togona kupesa tave nebibit just kutongoregawo takutomwona kuti hatikwanisi kuti tidzorere vanhu vangozopesera vakuona sekuti maybe kuda taro takundikana but mostly of them vamunhu vanenge vaitodzivirira toti ngozi pachishona
kana muine muvhunzo munogona kuvhunza tine vemusasa project vari pano vabva vangotipindura bvunzai zvenyu mukoma ndofunga line ravo rabva rakata but we're hearing there from our caller in South Africa he's saying yes it's true most men really do not report they may be faced with a situation but they are afraid of how society will judge them so let me go back to Retina Mafume Musara and just say so what would you advise men to do because you know we're hearing a caller coming in to say yes it's correct most men just literally stay away from talking about issues that will put them in a space where you know people might ridicule them
yes indeed like I said before people laugh at men for coming out for talking about these things and it is because of the way that we are socialized to believe that a man should not feel pain a man should not talk about their weaknesses a man should only be seen as a from a point of strength and this is what we call hegemonic masculinity what patriarchy has taught the men but what we are saying now is is to everyone's disadvantage for men not to come out, because when we are looking about when we are looking at a survivor, we are saying it's a game of power. So there is much abuse, and mind you, when we are talking about abuse of men, we are actually talking also about men-to-men abuse. So there is much of men-to-men abuse. There is also women-to-men abuse. And the reason why another man won't talk about it is because of the power. So he feels he's powerless. He feels he has been disenfranchised as a man. He feels he's not a man enough. But we are saying as a society, let's change the narrative. Let's see a survivor as a survivor, regardless of gender. Abuse has no face. So everybody, a boy can be abused, a man can be abused. And what we are concerned about is the survivor. And using a survivor-centered approach, we are saying our institutions need to shift. The family institution itself needs to accommodate the boy child as a person with feelings, as a person with emotions, and start to recognize that the boy child can also cry. The legal institution, starting from the victim-friendly unit, also needs to recognize that a man can also be abused and not laugh at the man when he comes to the police station. So we need to revamp all our systems, the counseling unit, to say, let's normalize men to go for counseling. Men, especially Zimbabwean men, should appreciate that going for counseling is actually a strength in itself. So it's not about only reporting to the police and making sure someone is dead, but no, it's a whole process of looking at the survivor and saying, what is the need here? Psychosocial support, legal support, medical support. So we have a whole range of support that we give to the survivor. And once a survivor comes through, we need to respect the needs of the survivor so that we have men coming out and men getting the necessary support that they need.
Tombodzokera kumwana musikana, imi sesangano remusasa project munobatsira sei madzimai zvii zvamunenge muri kuita vanenge vawanikwa vachishungurudzwa?
Yes, semusasa tinobatsira madzimai zvakanyanya. Tinopa rubatsiro rwakasiyana siyana. Chikuru chatinopa muZimbabwe chatinonyanyozikanwa nacho inyaya yekuti tine dzimba dzeuti zero. Tino 15 around the country. Kuti mukadzi agarohwa pangava pakati peusiku, pangava nguvai kana upenyu hwake hwatova mudenja, hwava mudambudziko, tine dzimba dzeutiziro hwekuti akauya anokwanisa kuwana shelter. Zvakare kana apinda mushelter imomo, tinopa yatinoti counseling, kureva kuti tinotaura nemudzimai tichimupawo psychosocial support. Tinodzidzisawo mibato yemavoko kuti vakadzi vakwanise kubuda mukati mekuva neurombo, so that vanokwanisa kuzvimiririra mumabato emavoko. Tinobatsira zvakare nekuti vawane rubatsiro rwelegal support, vave neruzivo kuti nyika yedu inova pamitemo, inovadzivirira sei kuti vasaramba vari mudambudziko iri. Saka tinobetsera zvakanyanyisa, dzingava nyaya dzemaprotection orders, dzingava nyaya dzemaintenance, dzingava nyaya dzekumakoti nekuva prepare even for the court process. Tinobatsira zvakare panyaya yekushambadza yatinoti isusu raising awareness, kuti madzimai nenharaunda tizive zvakashatira mhirishonga, tichishanda zvikuru sei nemadhisabhuku edu, tichishanda nemadzimambo edu, tichishanda nemaorganizations akasiyana-siyana kuti munhukadzi akwanise kuwana rubatsiro rwakamufanira panguva yakamufanira. Tinobatsira zvakare.
Regai ndimbokubatsai muromo ipapo. Patimbotora kola aripo angange aine mubvunzo. Halo kola, makadii mukoma Shepherd?
Ntetema vulasi muri sei?
Aiwa tiri wadi wadi, tiri kutaura nemi, muri kupi?
Ndiri kuCape Town.
Ehe, aiwa taurai tinzwe, muri kunzwa iri mudandaroi?
Ndikuzvinzwa angu kuti ndava ndichida kutaura hangu pakuti nyaya yamamusitaura yekuti varume tinenge tichishungurudzwa.
But in any and all along, nothing has been to any communication because in the house is my mind. We have a ton of problems. We are just after a week, we are not a chance for people to have the same problem. We didn't get it. But in the house is young to visit over and get in and normal now. Running our stone will be the same problems. They wouldn't just see about where we would know most about. And you know, I'm going to be a good part of the world. I'm going to be a
Batai makadaro mkoma timbonzwa kuna Sisi Rotina Musara. Sisi Rotina murukunzwa shukutawarwa na Kola. Anga batirika sei?
Kola chaka kosha. Deche kuti vaende. Vanotsvaga vatinotisisi vana mazvikokota vepfungwa vakwanise kutaura navo vogara pasi vometa way forward panyaya yekuchengeta vana vavo kuti vochengeta sei vogara zvakare nemakuita sekunzwa kusva nemadzimai ari mukati menyaya iyi zvakakosha semhuri yeZimbabwe kuti tiende kumacounselors vanonotibetsera kuvhura dzimwe pfungwa dzatinenge tisina nemhaka yekuti chakakosha ndechekuti tive psychologically tinge takagara zvakanaka saka zvakakosha kuti ngavanotsvaga even legal advice inogona kuvabetsera zvinganesa kuti ndipe a straight answer because tiri panhepo zvinoda zvanyatsopatsanurwa tine nguva yakawanda asi chandinokurudzira ndechekuti vakaenda kunana mazvikokota vemutemo vakaenda futi kunana mazvikokota vepfungwa vanobatsirika zvakanaka.
Aiwa, thank you so much. Please stay on the line. Mukoma Shepherd Manzwa here zvataurwa. Ehe, saka imimi zvamunozoita munogona kuzopinda kuinbox moisa namba dzenyu kuti tione kuti tokupai ma instructions kuti moita sei asi taura henyu. Mukoma Shepherd.
Ora ndinokunzwa kuti ora ndinazvinzwa kuti zvamatau andopa paine nyaya yangu yekuti pane pamwe pekuti tiri vanhu venyama dzimwe nguva zvinhu zvinogona kurema mabasa atinoshanda. Senge muSouth Africa munomo munoziva chimino chiripo hapasi pese patinokwanisa kuwana mari inokwanira saka ine ndikati mwedzi uno uyu ndokwanisa kumbopawo uyu munina mwedzi unouya ndombopawo Mukoma but still nyaya dzacho the moment yaunotobhadhara school fees nepaunotumira mari yechikafu dzinobva dzatoita west nyaya dzacho kudarika zvawatoita izvozvo saka unozopedzisira wakutofunga kuti pamwe zviri nani kuti ndiramwe vana vachondita havazi vangu but mwoyo wekubereka futi nekuziva kuti vana ndevangu ende uchinyatsoona kuti vana ndevangu unotozongoona kutoti handodii but unenge uchingofira mumwoyo because hauna wekuti uzviudze because waunoda kuudza wese anongatiudza kuti tamwe anofanira kuchengeta aa
aiwa Mukoma Shepherd. Aiwa, tazvinzwa. Saka sekutaura kwandaita munogona kutumira ndi namba dzedu dzepaWhatsApp munadzo dziedza dzatogaroisa paplatform. Tumirai meseji ipapo tozotaura kuseri. Regai tidzokere now. Let's go back to our guest Rotina Mafume Musara to just give us the last word as we clock down.
Tinokurudzira muri yeZimbabwe kuti
thank you so much, so much. Unfortunately, time is not on our side. You know, the program goes so fast, but we would like to thank our guest, Rotina Mafume Musara of our Musasa Project, and all those that were able to call in and all those that were live streaming with us. I'm Marvelous Mklanganya, who is saying have a very good night.